Nasi ndinoda kuti ndipfuurire mberi nechidzidzo chiri pamusoro pemavambo ebhuku ramuprofita Amos. Muchidzidzo chakapfuura ndainge ndichitaura pamusoro pekuti kwainge kwagadzwa dare chairo rekuti vagoona kuti vangaitei nemurume uyu ainzi Amos. Zvino ndainge ndataurazve kuti dare racho rainge ratuma mumwe murume ainzi Amaziya kuti aende andoonana namuprofita Amos. Zvino ini ndinofunga kuti Amaziya wacho achienda ainge asiri woga, asi kuti ainge aine vamwe varume vaviri vanga vainaye. Vavariro yavo yanga iri yekuti vazive chaizvo kuti munhu uyu ainge ari ani uye kuti chinangwa chake chainge chiri chei chaizvo. Nemhaka yei ainge achitaura zvinhu zvaakanga achitaura? Nemhaka yei ainge achiprofita zvinhu zvaakange achiprofita? Chimwe chezvinhu chaunoziva kana uri munhu anogara mushoko raMwari, kana uri munhu anoverenga Bhaibheri zvakadzama, kana uri munhu andinowanzodaini kutsanangura ndichiti anonzvera magwaro matsvene kana kuti shoko reupenyu, nokuti pane mutsaukoka pakati pekungoverenga Bhaibheri sezvinonzi uri kuverenga bepanhau uchingoda kuziva kuti chii chakaitika, nekunzvera shoko roupenyu, kunzvera magwaro matsvene, kunyatsodzidza shoko raMwari uchida kunyatsosvika pane mwongo wekuti Mwari vakanga vachitaura kuti kudii, Mwari vari kutaura kuti kudii, Mwari vari kuda kuti uitei, Mwari vari kuda kuti uregere kuitei, Mwari vari kuda kuti uzive chii, Mwari vari kukuvimbisa chii. Pane mutsauko pamaverengero nepamadzidziro aunoita shoko raMwari, nemaverengerwo nemadzidzirwo anogona kuitwa bepanhau. Bepanhau unogona kungoriverenga uchida kuziva kuti kunzvimbo inonzi Chakati kucholocho kwakaitikei, kwakanaya mvura yakawanda ichibva yasumudza matenga edzimba dzevanhu. Uri kungoverenga bedzi zvakaitika, hauna basa nekunyanyoziva zvakawanda wanda. Chaunoda kuziva, kuziva zvakaitika kucholocho, kuziva zvakaitika kwachundu, kuziva zvakaitika kune zvaunenge uchida kunzwa zvacho nezvauri kuverenga nekwazvakaitikira, kuziva nyaya kuti nyaya yacho yakambomira sei, iri kunzi kudii. Asi ukaverenga shoko raMwari uchidaro unozoona kuti unorasikirwa nezvakawanda. Shoko raMwari hariverengwe richinzwarwo. Haungoverengi uchida kuziva kuti Dhavhidhi akazowisira Goriati pasi. Aiwa, unodawo kuzvibvunza kuti Dhavhidhi paakarwisana naGoriati nyaya yacho yese inomborevei kwandiri? Ndezvipiko zvakaisirwa nyaya iyoyo muBhaibheri? Nemhaka yei Mwari vakasarudza nyaya yaDhavhidhi naGoriati vasina kutipa dzimwe nyaya dzehondo dzakaitika munhoroondo dzakawanda sei yaDhavhidhi naGoriati? Nyaya iyo inokosherei? Inorevei? Ndezvipi zvainondidzidzisa inini pachezvangu? Ndezvipi zvainorayira zvinobva kuna Mwari zvandinofanirwa kutevedzera inini somutendi? Zvii zviri munyaya iyoyo zvinokosha kuti ndinge ndichiziva? Zvii zviri munyaya iyoyo zviri kundivimbisa zvimwe zvinhu pamusoro pemararamiro neukama hwangu naMwari? Zvese izvozvo ndizvo zvinhu zvinofanira kubvunzwa nekutarisiswa nekuongororwa paunenge uchinzvera shoko roupenyu kana kunzvera magwaro matsvene. Zvinhu zvaunofanira kutarisa izvozvo, zvinhu zvaunofanira kuona izvozvo, zvinhu zvaunofanira kuongorora izvozvo mukudzidza kwaunoita Bhaibheri. Saka ndirikungokuratidza bedzi kuti pane mutsauko pamaverengero aunoita Bhaibheri, nemaverengero aunoitawo zvako dzimwe nyaya dzinongonakidza dzaunenge uchida kungoziva kuti ichi chakaitika chikabva apa chikaenda pane ichi, ichi chikaitika chikazobva apa chikaenda pane ichi. Bhaibheri ndiri kuti inini hariverengwe saizvozvo. Bhaibheri rinoverengwa zvine chinangwa. Chinangwa chacho ndecheiko? Chinangwa ndechekuti ukure mukutenda kwako. Chinangwa ndechekuti ukure mukuziva Mwari. Chinangwa ndechekuti ukure mumafambiro aunoita naMwari. Chinangwa ndechekuti ukure mumabatiro aunoita semunhu akasiyana nevamwe vanhu vese anonzi mutende. Nekuti kana uri mutende wakasiyana kane vamwe vanhu vese, uri munhu ari pasi paMwari. Uri munhu ari pasi peshoko raMwari. Uri munhu anotongwa nezvakataurwa naMwari. Saka mabatiro ako, maitiro ako, mafambiro ako, matauriro ako, zvese izvozvo zvinosiyana nezvinoitwa nemunhu anogona kunge asiri pasi peshoko raMwari, asiri pasi peutongi waJesu Kristu. Saka ndiri kuti inini, kana uchiverenga Bhaibheri semaverengero andatsanangura aya, akadzika dzika, uchaziva kuti Amos akanga ari muprofita aitaura zvinhu zvaidenha zvikuru vanhu vakanga vari munguva dzake. Vanhu vaiita zvinhu zvakanga zvisingawirirani nourongwa hwaMwari. Vanhu vaiita zvinhu zvakanga zvisingadikanwi naMwari akanga adana Amos. Ndimuprofita Amos vakarangaridza nyika, kana kuti vakayeuchidza nyika kuti varombo havafanirwe kudzvinyirirwa. Vasina simba havafanire kubatirwa pasi. Vasina simba vanofanira kukudzwa nekuti zvisikwa zvaMwari uye Mwari anovada. Ndimuprofita Amos akataura kuvakuru vakuru venguva yake achivayeuchidza kuti vabate zvakanaka vanhu vari pasi pavo. Saka nekuda kwematauriro aaita, nekuda kwezviprofita zvake, nekuda kwekutaura kwaaita kwaibva kuna Mwari, hazvina kufadza vakanga vachitonga mumazuva ake. Hazvina kufadza vakange vachiwana zvimwe zvinhu kubva mumamiriro akanga akaita zvinhu mumazuva iwayo. Ndopakazogarwa misangano yandaitaura muchirongwa chakapfuura. Misangano iyoyo ndoyakazotuma nhumwe dzakafanana naAmaziya zvikanzi, aiwaka, endai munotaura namuprofita Amos munzwe kuti munhu uyu anombova munhu akamira sei, nemhaka yei achitaura zvinhu zvaanotaura. Zvinhu zvaari kutaura izvi ari kuda kuti zvizodii? Munhu angatityise here? Munhu atingaregerere here achingotaura zvinhu zvaari kutaura pakati pevanhu? Dzimwe nguva vanhu tinombobvunza hedu kuti chii chaicho chinenge chiri chinangwa chemunhu, asi chokwadi chaicho chinenge chiri pachena chena chaizvo. Ndinofunga vanhu ava vaiziva kuti Amos chinangwa chake chakange chiri chei. Asi kana munhu achishandiswa nemuvengi, anongoshandiswa chete, kunyange nezvisina maturo, kunyange pakubvunza vanhu vaMwari. Ini ndinotenda kuti vainge vaenda, vakaenda zvichibva mukurongera kwavakanga vaita muprofita Amos. Asi chandinoziva ndechekuti hakuna munhu angarwa naMwari akabudirira muupenyu hwake. Munhu anoda kurwa naMwari anenge achizviunzira kutukwa nenhamo. Amaziya achisvika kuna muprofita Amos, anomubvunza mubvunzo unotyisidzira chaizvo uye unopedza munhu simba rake. Anobva amubvunza achiti, iwe Amos, ndiana akakuudza kuti uri muparidzi? Apa ainge amuona kuti ainge ari muparidzi uye ainge achiparidza shoko raMwari. Ndinotenda kuti chero dai wanga uri iwe nhasi uno, mumwe munhu achikubvunza mubvunzo werudzi irworwu, unopedzwa simba chero zvazvo uchigona kupindura kuti ndatumwa naMwari. Uye chandinoziva ndechekuti Mwari havana kutipa mweya wekutya, asi kuti mweya werudo nomweya wesimba uye nemweya wekuzvidzora. Zvino simba raMwari rinofanira kukupa kusatya kupindura chokwadi chaicho. Satani haafanire kana kutombojaidzwa ufunge, hama yangu. Satani anoda kutaurirwa chokwadi, munhu amire muropa raJesu chaimo. Zvino ava vanhu vainge vakafunda ndokumbomubvunza zvekuti, ko izvo zvitupa zvako zvinoratidza kuti ndiwe muparidzi zviri kupi? Wakaenda kuchikoro chipi? wakaenda rini, ndiani akakugadza pabasa racho? Usati wauya kuno, ndokupizve kumwe kwawaimboparidza? Tiudze. Zvino mushure mekunge vabvunza mibvunzo inoda kufanana naiyoyo, vanobva vamutaurira zvino kuti achibuda muguta. Zvichida vainge vachitoita zvekuti, iwe ibva muno muguta, hakusi kumapfanya wanzwa here kwaukabva uko? Dzokera kumapfanya kwako. Hatidi kana nekutombokuona kuno. Endai munoparidzirana ikoko kumaruwa kwenyuku. Zvichida vamwe vainge vachitomuti, endai munorima uko, hatikudii muno. Zvino Amazia anobva awedzera achiti iye, unongoda chete mari kubva muno muguta, chienda hako norugare, muno hamusisina chako chaicho. Patichasvika pandima 13 yechitsauko 7 mubhuku ramuprofita Amos, tichaona kuti ainge achitaurirwa kuti arege kuparidza muguta reBheteri, nokuti mainge muri muguta rakanga riri pasi peumambo hwakanga huchitonga nguva iyoyo, uye hwakanga husingawirirani nezvinhu zvaitaurwa namuprofita Amos. Ichi ndicho chimwe chinhu chaiitwa naAmazia, uye chainge chichiratidza kusaziva kwainge kuri maari. Nhasi uno kuna vamwe vanhu vanoda chaizvo kuzviita vanhu vakafunda, vachizviisa pachinzvimbo chepamusoro-soro chaicho, asi vasina kana chavanoziva. Vanenge vachizviona vega pachavo sevanoziva, asi havazivi chinhu zvachose. Chimwe chinhu chavainge vachimupomera nacho ndechekuti ainge aparidza muBheteri asina mvumo, uye kuti zvaainge achitaura zvainge zvakanganisa mambo wavo. Zvino vainge vachimudza kuti vanhu vazhinji vainge vasingamude dziri nhema dzoga dzoga dzavainge vachipa kumunhu waMwari. Vaimutaurira zvekuti anga asiri munhu akanaka, nokuti anga asinganyengereri vanhu, achibva avabhabhadzira kumusana achitaurawo zvakanaka pamusoro pavo. Ndo zvinongoda nyika chero nanhasi uno. Vadzidzisi veshoko raMwari, vaparidzi vanobhabhadzira chivi, vanoti aiwa hazvina basa, Mwari anoregerera vanhu vese, Mwari ndewe vanhu vese, ndo zvinodiwa nenyika izvozvo. Nyika haidi munhu anotaura chokwadi. Nyika haidi munhu anonyatsonanga achiti izvi zvakaipa izvi. Ukangoita muparidza akadaro, makonana nenyika. Zvino ini hama yangu, ndinoda kuti ndikuudze pachena kuti chinangwa chemuparidzi hachisi chekufadza vanhu vanorarama muzvivi, achitya kuvatsamwisa nokuvataurira chokwadi. Muparidzi ngaangoparidza chokwadi chete kuti munhu apone. Chokwadi ndicho chinoponesa munhu. Ini ndinoona kuti zviri nani hazvo munhu atsamwe ini ndamuparidzira chokwadi chaicho, pane kuti ndifadze munhu nenhema mangwana achizoparara. Handidi hangu kudaro. Kana ndichidzivirirwa hangu kuparidza kwacho, ndingangosarudza hangu kubuda muguta macho, pane kuti ndinyebe hangu nokuda kwokufadza munhu nenhema ndichimukurudzira kurarama muchivi. Ini ndinofunga kuti muparidzi chaiye haafaniri kufarirwa nemunhu asingadi kunaka, nokuti munhu asingadi kunaka haadi chokwadi. Mutadzi ngaakuvenge achikuvengera chokwadi chako. Zvino kana uchiona mutadzi achikufarira chaizvo, achida kugara newe chaizvo, muchigara mose, muchifara mose, iye asingadi kushanduka, chibva wangozviziva hako kuti pane chimwe chinhu chinenge chiri pauri chaanenge achifarira chaizvo. Chokwadi chokwadi, kana ukaparidza chokwadi sezvachiri, mutadzi unomutsika chitadzo chake, uye haazombodi kugara newe kana kuita ushamwari newe. Kana achinga adazve ushamwari newe, anenge atotendeuka chete. Zvino vanhu ava vaida kuti Amos ave muparidzi anopuruzira mutadzi. Ichi ndicho chinhu chakanyanya kuipa zvino muupenyu hwekushumira. Chandinoziva ndechekuti Mwari vanoda zvokwadi sezvokwadi. Zvino patichange tichifamba nebhuku ramuprofita Amos, ndipo patichaona kuti chii chakazoitwa naAmos. Muprofita Amos akashandurwa here nezvaiitwa nevanhu? Akashandura here shoko raMwari nokuda kwokufadza vanhu kana kuti kwete? ufunge vanhu havafaniri kutambudza muranda wamwari vachidaro. Mumwe munhu anobva atoti, kana uchida kuparidza, tanga waenda kuchikoro unoita chidzidzo chiya chokuparidza chinonzi homiletics. Chimwe chavainge vachimudzivisira kuparidza ndechekuti ainge asina kumboverengawo mabhuku aBhaari, uye chokwadi chaicho ndechekuti Amos ainge asina kana nekumboaverenga, anga asina chokuita nawo mabhuku acho iwaya. Hamuna chipenyu chainge chirimo chaaiyemura uye chaangafungidzirawo kuti chingabatsira upenyu hwemunhu. Izvi zvandinotaura zviri kutoitika mune dzimwe chechi kunyange nanhasi uno. Uye ndinoda kuti uzive chaizvo kuti munyika muno, kana uchishumira shoko raMwari, unosangana nokudenwa uye nokurwiswa kukuru kwazvo. Zvimwe zvacho zvinopa munhu kusimuka achienda pane chimwe chidanho. Zvinopa shungu chaidzo idzo. Ndinoda kuti udziwane dzichibva pakudzivirirwa kwaunenge uchiitwa nevanokwikwidzana newe mukushumira kwaunoita shoko raMwari. Chiwana shungu kubva pazvinhu izvozvi. Uite zvinhu zvako muchokwadi, kwete kungoita zvokufungidzira. Ndinotenda ndine zvizhinji chaizvo zvandingataura, asi nekuda kwenguva ndinoda kuti ndipinde mune chimwe chikamu. Chikamu chacho ndicho chichava chekupedzisira mumavambo ebhuku ramuprofita Amos. Muteereri, usakanganwa kuti muchirongwa chanhasi tiri kuitei. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa isu mavambo ebhuku ramuprofita Amos. Mavambo ebhuku ramuprofita Amos. Chikamu chandava kupinda iko zvino ndoda kuchitumidza ini kuti mamiriro nezviri mubhuku racho. Mamiriro nezviri mubhuku racho. Bhuku ramuprofita Amos rine zvikamu zvikuru zvitatu. Chikamu chekutanga ndicho chinobva muchitsauko chekutanga pandima yekutanga kusvika muchitsauko chechipiri pandima yechitatu. Pasi pechikamu chikuru ichochi ndipo zvino patinobva taona zvimwe zvikamu zviduku, kana kuti zvimwe zvidzidzo zvinokwana izvo 7. Chekutanga ndicho chemavambo, kana kuti chekwaziso. Ichi chinobva pandima yekutanga kusvika pandima yechipiri yechitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Chechipiri ndechekutongwa kuri pamusoro peAsiria. Ichi chidzidzo chatichange tinacho kubva pandima yechitatu kusvika pandima yechishanu muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Uchaona kuti kumwe kwose uku kwatichange tichienda, tichange tichisangana nenyika inonzi Asiria, uye tichange tichisangana nezvekutonga kwaMwari pano nepapo. Chandinoda kuti ufano waziva, hama yangu, ndechekuti munhu anotadza asingade kutendeuka anogadzirirwa kutonga naMwari. Rudzi rusingade kutendeuka runotongwa naMwari. Tichibva ipapo tinobva taenda pachikamu chechitatu, icho chichange chichitidzidzisa pamusoro pekutonga kwaMwari pamusoro peFiristia nokuda kwekuti vamwe vanhu varanda vavo. Mumwe munhu anofunga kuti kana achinge achitambudza mumwe munhu anenge achiita chinhu chakanaka chaizvo, uye kana Mwari vachinge vanyerere havo munhu anobva afunga kuti igamba. Ndinoda kukutaurira, hama yangu, kuti kutongwa kunenge kuchigadzirwa naMwari. Uchatongwa chete kana uchiita zvakaipa muupenyu kune vamwe. Ichi chichange chiri chidzidzo chichibva muchitsauko chekutanga kubvawo pandima 6 kusvika pandima 8 mubhuku ramuprofita Amos. Chechina ndiko kutongwa kwenzvimbo inonzi Tire. Ichi chichange chichibva pandima 9 nendima 10 muchitsauko chekutanga chimwe chetecho. Zvinobva zvangoguma hazvo ipapo here? Ndinoti kwete. Chinotevera chacho chechishanu ndechekutongwa kweEdhomi nokuda kwezvavaiita. Ichi chinombori chii chaizvo? Mundima dzinoti 11 nendima 12 dzechitsauko chimwe chetecho ndimo matichange tichiona hedu kuti vainge vachiitei. Zvino Mwari vanonyarara here? Ndatini Mwari havangonyarare havo, asi kuti vanenge vachigadzirira kutongwa kwavo. Chechi 6 kubvawo pandima 13 kusvika pandima 15 ndipo pachange pane kutongwa pamusoro paAmos. Chavainge vachitongerwa chacho chinombova chii? Vainge vachitongerwa mhosva dzemhere mhere nevamwe vanhu. Chekupedzisira chechi 7 ndechekutongwa kwaMoabhi pamusoro pekusaruramisira. Ichi chimwe chikamu cheupenyu huri pakati pedu nhasi uno. Munhu mumwe nomumwe anofanira kutendeuka paupenyu ihwohwo. Izvi ndizvo zviri pasi pechikamu chikuru chekutanga. Zvino chikamu chikuru chechipiri chinobva muchitsauko chechipiri pandima yechina kusvika pandima 14 yechitsauko chechitanhatu kana kuti chechi 6. Chikamu chakapfuura chainge chiri chekutongwa kwamarudzi ainge akavakomberedza. Zvino chikamu chino ndechekutongwa kwamarudzi aJudha naIsraeri. Kutongwa kwatanga zvino. Kutongwa kwekutanga kunoenda kuna Judha nekuda kwekuzvidza mirayiro. Izvi ndizvo zviri pandima yechina muchitsauko chechipiri kusvika pandima yechishanu. Kutonga kwechipiri kunoenda kuna Israeri nokuda kwekuti ainge amhura uye nokuda kweupenyu hune tsvina. Izvi unozviwana pandima 6 kuenda pandima 16 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Amos. Muchitsauko chechitatu Mwari vanotema chirevo chavo pamusoro peimba yaIsraeri. Marudzi ane gumi namaviri aIsraeri. Chechina tichaoneswa kuti Israeri yakarangwa munguva yainge yapfuura nekuda kwezvakaipa zvavo. Ichi chinenge chiri chitsauko chechina chamuprofita Amos. Kweicho chitsauko chechishanu chacho chineiko? Ichi ndicho chine kurangwa kwaIsraeri nokuda kwezvakaipa zvavainge vaita munguva yacho yaitevera. Chitsauko 6 chaitiratidza pachena kuti Mwari vanoda chaizvo kuti Israeri ibve muchivi kana kuti munhu zvakaipa zvake azviregere. Izvi ndizvo zvanga zviri muchikamu chikuru chechipiri chebhuku ramuprofita Amos. Ndinoda zvino kuti tibva tapinda muchikamu chechitatu chacho uye chokupedzisira. Ndinoda kuti uyeuke kuti ndati kune zvikamu zvikuru zvitatu. Zvino chikamu chechitatu chinobva muchitsauko 7 kusvika muchitsauko 8. Pasi pechikamu chacho ichocho chekutanga ndicho chinova nemhashu. Chichange chichibva pandima yekutanga kusvika pandima yechitatu muchitsauko 7. Kubvawo pandima yechina kusvika pandima 6 muchitsauko 7 ndimo vandichaona chiono chemoto. Ndinoda kuti zvibude pachena kwauri chaizvo hama yangu kuti chiono chimwe nechimwe chinenge chiine chirevo chacho uye chiono chinenge chichibva kuna Mwari. Pandima 7 kusvika pandima 9 pane chimwe zvechiono chandinoda kuti tigosangana nacho apo tinenge tapinda mubhuku macho. Zvino kubva pandima 10 kusvika pandima 17 muchitsauko 7 tichange tiine imwe nhoroondo inenge ichipedziswa. Nhoroondo hadzingove nhoroondo chete, asi munhoroondo munenge muine zvidzidzo zvikuru kana munhu achidzidza chimwe chinhu chaidzidziswa nomuprofita pachake. Chechishanu ndechechiono chebhasikiti kana kuti tswanda yanga ine muchero. Ichi chidzidzo chinenge chiri muchitsauko 8 mubhuku ramuprofita Amos. Kubvawo pandima yekutanga kusvika pandima 10 muchitsauko 9 ndimo matichadzidza chiono chiri pamusoro pekumanikidzika kwenyika yose. Kana tichiona zvimwe zvinhu zvichiitika, tinenge tichifanira kunzwisisa kuti zvinenge zvambotaurwa, zvimwe zvacho zvinenge zvambova chiono chaicho. Chekupedzisira chacho chechi 7 ndicho chinofadza zvino. Ichi chichange chiri chiono chiri pamusoro pokuunganidzwazve nokudzoreredzwa kweumambo. Hameno kuti kwauri hachisiwe here chinhu chingakufadza? Ini ndinofarira chinhu ichi. Munhu kana achinge amborasikirwa nechimwe chinhu anombotsamwa nazvo, asi kana uchinge wave kudzoreredzwa zvaunenge warasikirwa nazvo kana uri munhu mupenyu chaiye akakwana, unofara chaizvo. Ndinotenda kuti zviri kunyatsooneka chaizvo kuti Mwari havangoiti zvinorwadza chete, asi kuti vanoitawo zvimwe zvinofadza munhu kana achinge achiita kuda kwaMwari. Mudikani, aya ndiwo mavambo nemamiriro ebhuku ramuprofita Amos. Ndizvo zvatichange tiinazvo mubhuku macho. Muchidzidzo chinotevera tichange tichipinda muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Amos. Mudikani, ndinotenda wazviona kuti kune kutongwa kuzhinji uye kuti kune zvikonzero zvizhinji chaizvo izvo zvinounza kutongwa. Zvino ndinoda kuti ugocherechedza chaizvo upenyu hwako kuti hauna here chimwe chingakupinza mukutongwa naMwari. Kana uine zvingakupe kutongwa, ndinoda kukunyevera kutendeuka kuti Mwari vakukomborere.